Munhu kana ave kubatwa nechirwere chelow blood pressure, anotanga kunzwa dzungu, kufenda, kutadza kunyatsoona zvakanaka uye kunzwa kurukutika. Kana mushina wemoyo uri pasi pechikero che 90 over 60 millimeters ye mercury. Hana kana ichirova zvakanaka inenge iri pa 120 over 80. Nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti chirwere ichi chinowanikwa kumazera ose asi kunyanya vanhu vane makore anodarika makumi mashanu.
Hypertension yekuti BP yakakwira kana hypertension yekuti BP yakadzikira inowanza kuwanikwa kumazera akasiyana siyana. Asi tinoona kuti nekukura kunoita munhu tsinga dzofambisa ropa dzoita dzishomarara. Saka vanhu vaichikuru kana vasvika kuma50 60 years zvichienda kumberi ndokunotanga kuwanda chirwere cheBP. Kana vazoda ka70 vanhu vazhinji vari about 70 years vanenge vaine chirwere cheBP nekuti tsinga dzinoenza kumarara. Asi vanhu vadikiwo zvakare vanokwanisa kuitawo chirwere cheBP.
Asi chii chinombokonzera kuti munhu azoguma ave nedenda iri? Tafadzwa chipfuva vanoti dzimwe nguva kurasikirwa neropa rakawanda mutsaona dzepamugwagwa uye zvirwere zvemanyoka ngekorera ndezvimwe zvinogona kukonzera dambudziko iri.
Nogona kuitika kuti kana mvura iri mumwiri karatsika especially vanhu vakarwara tinotarisa munyika yedu tatisati tatsa vanhu vanenge vaita korera vaiva vachiita manyoka nongo chitoraka mvura BP inoderera zvakanyanya. Zviri kune zvimwe zvirwere zvinobata nzvimbo anonzi maadrenals ari pamusoro pemakidneys edu anoprodusa mahormones anoita kuti timaintaine BP yedu nokuchengetedza munyu. So iwawo kana akarwara kana kuti akaita infection zvakafanana neTB inogona kuenda panzvimbo iyoyo inoita kuti BP yemunhu iderere.
Mumwe akamborwara nechirwere ichi ndeamai Farisai Zimbizi vekukadoma vanoti vaigara vachinzwa dzungu.
Ndaingoita dzungu zvairo kuti ndandisingakwanisi kumira for a long time then ndoita dzungu mumacues. I couldn't stand my cues for a long time then it so happened kuti for just a routine medical examination ndopa ndakazodiscover kuti ndinelow BP and the reading was 80 over 50. Saka ndokuzoverenga masymptoms ai ndokuzoona kuti dzungu randaiita rese nemablackouts it was because of the low BP.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chehypotension chinokwanisa kuvhiringidza mwoyo.
Uye zvakare munhu anokwanisa kutiza mamwe maproblems ekuti kufamba kweropa kushoma, kufamba kwechikafu neropa, ropa rindorofambisa chikafu. Kana BP yakadzika chikafu hachafamba zvakanaka, oxygen haichafamba zvakanaka. Saka zvinokwanisa kukonzera mamwe maproblems ekuti munhu achakwanisa kufema zvakanaka nokuda kwokuti BP yakadzikira, autanga kuzarirwa nokuda kwokuti BP yakadzikira. Mwoyo unotanga kushandawo zvakanyanya kuchida kushaya kukombanisita kukavhira kuti pamwe BP ingakwire okuma kupinda yatinoti cardiac failure, congestive cardiac failure. Mwoyo hauchashanda zvakanaka nokuda kwokuti BP yemunhu yogara yakadzikira.
Dr. Chifuva vanoti vanhu makumi matatu kubva muzana vanorarama nedenda relow blood pressure munyika.
Tinenge takakosha dzimwe nguva kuti kana mabhiritsi eBP kuri kuti munhu ari umwe mabhiritsi eBP akawanda, BP yakudeza sitereki, vanachiremba vanogona kuadhiasa vorijisa mushonga yauri kumwa. Asi zvinenge zvichida zvaonekwa kuti ndo zviri kukonzera kutiita sei tiri kudzika kudaro. So ndofunga handizvozvi zvingatikatarisa kana izvi BP yadzikira. Hakuna madzidzo zvakawanda zvakaitwa panyaya yekuti BP inenge yakaderera yakawanda zvakadii. Asi kune mamwe akaitwa zvavo madzidzo zvairatidza kuti around 25-29%.
Dr. Chiripanyanga vati chirwere ichi chinokwanisa kurapika.
Kazhinji zhinji chinoitika panhau yekuti BP iri kukwira ichidzika nyaya yekuti mushonga haisi kuenderana nemunhu. Saka kwanisa kuwana mushonga neyatoenderana newe BP yavo inostabilisa, nekuti BP mishonga yekurapa BP yakazara ende yakawanisa ende yakasiyana siyana ende vanhu vanoresponda zvakasiyana mishonga yakasiyana siyana. Saka tinoda kuti iwo tinyatsokuwatsvaga kuti unoenderana newe ndeupi, unoita kuti BP yako irambe iri panzvimbo imwe chete iri normal. Tikawana iwoyo kazhinji zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri vanofanira kumwa malita maviri emvura pazuva uye havafaniri kumira kwenguva yakarebesa. Varwere vanokurudzirwa zvakare kugara vachidya zvinhu zvishoma pano neapo muswere wese sezvinoita vanorwara nechirwere cheshuga kuti vasanzwe nzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.